Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri muswe svondo chikumi 2019 Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe masangano evarairidzi ozivisa kuti nhengo dzavo dziri kutanga kurangwa mabasa kubva mangwana dzichida kuti hurumende itarisise mihoro yadzo.
Mangwana musi wa 3 June madzidzisi vose vari muboka reamaugamated reachachiye nezimbabwe hatiti kuzoenda kumabasa ende tiri kufara nekuti wavamwe vadzidzisi vasiri nhengo dzedu vajoina ende tazvizira kuti tichange tivapa malegal services mahara kuti urongwa hwekurangwa mabasa huenderere mberi.
Chiremba vane mukurumbira mukurwira kodzero dzevanhu Dr. Rutendo Bonde vanoshaya.
Dr. Rutendo Bonde vanga vari mutungamiriro wemusangano wedu kubva mugore ra2011 kusvika mugore ra2016. Tinotenda zvikuru nebasa ravakatibatira nekuona kuti mabasa edu nezvimwe zvese zvatinoita zvaenderera mberi nekusimbisawo musangano wedu.
Tichakupaiwo zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mamwe masangano anomirira varairidzi anoti nhengo dzavo dziri kutanga kurangwa mabasa mangwana dzichida kuti hurumende itarisise mihoro yadzo sezvo mari dzavari kutambira pari zvino dzisisarevi chinhu. Mutungamiri wesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reamalgamated rural teachers union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti nekuda kwekuoma kweupenyu nhengo dzavo hadzichakwanisa kunge dzichienda kumabasa kwemazuva matatu kubva mangwana. VaMasaraure vanoti pari zvino varairidzi vari kutambira mari yakaenzana nemadhora $15 emari yekuAmerica pamwedzi, iyo vachida madhora $500 vekuAmerica pamwedzi kuti vararame. Mamwe masangano akazivisawo kuti achapindawo mukurangwa mabasa kutanga mangwana anoti Progressive Teachers Union of Zimbabwe neProfessional Educators Union of Zimbabwe. Kunyange hazvo hurumende yakazivisa kuti ichawedzera vashandi vayo mari dzemihoro kutanga mwedzi uno kuitira kuti vafambidzane nekukwira kwezvinhu. Masangano aya anoti aneta nekuvimbiswa zvinhu zvisingazovapi michero. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvemabasa nevashandi amai Sekai Nzenza. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMasaraure pamusoro penyaya iyi.
Mangwana musi wa 3 June madzidzisi vose vari muboka reamaugamated reachachiye nezimbabwe muZimbabwe hatiti kuzoenda kumabasa ende tiri kufara nekuti wavamwe vadzidzisi vasiri nhengo dzedu vajoina ende tazvipira kuti tichange tivapa malegal services mahara kuti urongwa hwekurangwa mabasa huenderere mberi. Saka kubva musi wemuvhuma kana kusvika musi wechitatu zvikoro zvose zvemuZimbabwe zvine mamembers edu haanenge vasina masevisi avanopa nevamwewo varayiridzi vatenge vachitijoina hapana masevisi avanenge vachipa tiramba tichisimbisa kuhurumende nyaya yekuti tibhadhare muhoro unoita kuti tikwanise kuchengeta mhuri dzedu.
Asi ka takanzwa hurumende ichizivisa kuti iri kuwedzera vashandi vayo mari mwedzi uno.
Hurumende kana ichiti iri kuda kuwedzera mari inenge tiri kutozivisisa zviri paground isu hatichida kumbowedzerwa mari. Tiri kuda kuti mari yedu yatagara tichitambira yemaunited states dollars 500 US ndo yatinongoda kuti titambire mari iyoyo kana kuti toitambira tichishandisa interbank rate. Munoona tichakambowedzerwa mari kumashure hazvina kureva kuti tachirevo nekuti vanosara vowedzera mapurize angure aenda vakatwedzera $29 musuno asi haina chayakawedzera paupenyu hwemunhu nekuti mapurize anga achanyoenda kuri saka isu tiri kungoti kune hurumende zvinhu zvazvamira manyama amire nerongo kudai ngatidzokerei kuti macontract ese anga akanegoshetwa nemaunited states dollars ngaabhadharwe neinterbank rate vakati interbank rate tinoitora tiine kunyunyuta asi tingatobvodzokera kumabasa kuti kana ndaaa $500 nhasi asi rate ichinzi yapa 7 yaripa 8 vanongondimultiplyirawo voti timwedzi zino ndokupa $4,000 ndointerbank rate zvinhu zvedu zvingatirerukire tese tingaitorei kasitoziva tinenge iri shoma nekuti inflation yoramba ichishuta asi sevanhu vanoda basa ravo tinokurumidza kudzokera kubasa
mati mamboitawo here matanho ekugara pasi nehurumende musati maramwa mabasa
tinogara tichiitaura navo nguva refu munorangarira takanyora magwaro akawanda atoti mapetition tichivakumbira zviro kwazvo atanyora izvezvi kubva muna January ava kusvika 13 atoti 13 tichingovakumbirawo kuti no tinokumbirawo kuti muite kuti varayiridzi vararame sevanhu masivusi vazarama vawane chikafu vawane mari yekuendesa vana kuzvikoro vawane asi vanoisa zvitanda munzeve hatirambe kutaura navo asi iyo ndo vanototivharira masuo vasingadi kutaura nesu vanoda kuti vazongoona taita matanho atakaita sata akutora kuti pamwe ndo zvingavazunguze mwoyo wavo kuti vanzwewo titi kuti varayiridzetambura
tichitarisawo panyaya yekuramwa mabasa ikoko kana kuti yematanho amuri kutora matanho ekuti munoenda kumabasa musiri kudzidzisa here kana kuti hamusi kutoenda kubasa kutanga mangwana
rwendo rino hatisi kutoenda kumabasa kutanga mangwana ende tiri kuti kusvika musi chitatu hatei takangogara tisingashande zvedu asi hapasiripo pari kugumira nyaya iyi tichazenge tichitora mamwe matanho tichienda pamberi apa kana varega kunzi saka panopera mazuva matatu tikaona vasina zvavaita tine danho huru rekuti tichazodzokera kumahofisi emunhu anoti mari vamutori tosvikako zvenhomene tichitaura kuti vachitipa mari hapana kuti tingogara kuma tisingaende kumabasa tiri kudzimba dzedu vanogona kusazvinzwa asi tichazodzimara takuramwa mabasa takagara pamahofisi avo
vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaobert masaraure vari parunhare kuwedza nestudio 7 sachigaro vesangano rinomirira vashandi vehurumende reapex council amai cecilia alexander vanotivo havashori varayiridzi vave kupinda mukurangwa mabasa nekuti upenyu hwaomera vashandi zvakanyanya ngatinzwei vachitsanangura
isu seapex council chatiri kunyanyoziva uye chatoda kuedza kuti titaure nehurumende inyaya yekuti vashandi vaomerwa zvokuti hazvishamise kana vamwe vakati havachauyi kubasa kana kuti vamwe vakati tada kutora action ipi kana iyo kana iyo zvinhu zvaoma chiri kunetsa ndechekuti zvinhu zviri kuramba zvichikwira almost every day masalaries edu haana chaachatenga uye value yacho yadzika zvokuti vamwe vatotambira less than $100 maprices ari kuchajwa in $ magoods and services ese in $ saka chanetsa ndechekuti toraramawo sei ndo mubvunzo mukuru isu seapex council tiri kuti isusu vanhu vachatadza kuya kubasa nenyaya yekuti vachatadza kuafodha kuya kubasa ndichitarisa nyaya yaya ndifunga kuti inotomboda econfrontational approach because inyaya iri kubata every sector of the economy inyaya iri kubata chero chinonzi mushandi chero chinonzi mushandirwi chero chinonzi munhu ari muzimbabwe saka isusu maonero edu atanandichiita ndeyekuti kana vashandi vatadza kuya kubasa ticharamiririra kuti zvizivikanwa kuti vashandi vavo vachakwanisa kuya kubasa kwete kuti tiri kuti tiri kuisidrowa labour tinenge tichida kushanda asi kuti tichatadza kuya kubasa
saka mune tarisiro here yekuti muri kusangana nehurumende mugare pasi mukurukure zvamuri kutaura izvi
tiri kusangana nehurumende kumiting yeNGNC musi wechitatu apo patichanotura nyaya iyi uye tichizivisa hurumende kuti vazhinji vashandi vehurumende vachatadza kukwanisa kuya kubasa nenyaya yekuti vanenge vasingakwanise kubhadhara mari dzinodiwa dzetransport vamwe vanenge vasingakwanise kutenga nyange chikafu chaicho chekuti mhuri dzavo dzidini dzirarame maonero atiri kuita isu takamboizeya nyaya iyi apex council last week ndofunga kugadzirwa kwenyaya iyi kunoda kutoti tnf igare pasi business government nelabour vanhu votaurirana votsvagana kuti mumwe nemumwe akamira papi so that as a country tove nemuono mumwe chete tofambidzana nokuti pari kuita sekuti business iri kuita zvaro government wo inenge ichiitawo zvayo vashandi vachiita zvavo saka tiri kuti isusu at the end of the day mushandi ndiye ari kuvesacrifice saka tiri kuti zvakare even kuNGC kwatiri kuenda next week tiri kuti isusu mari dzataitambira muna October last year 2018 takazotanga nyaya dzekukwira kwezvinhu nei nei ndo mari yatauda kunoti government titi chionai mari dzataitambira ipapo idzodzo ndodzomoreta ne exchange rate nenge iriko kubhengi yeUSA ne bond.
Avanga vari sachigaro vesangano reApex Council, amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare ne Studio 7. Sangano rava na chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights razivisa nhasi nezvekushaya kwenhengo yaro uye vakambotungamira board resangano iri Dr. Rutendo Bonde. Mukuru wesangano iri vaCalvin Fambirai vanoti Dr. Bonde vashaya mambakwedza vari kuchegutu mushure mekurwara kwenguva yakati kuti. Vafambirai vanoti sesangano varasikirwa zvikuru nekushaya kwa Dr. Bonde sezvo vanga vari chiremba anga achishanda zvakasimba mukuona kuti varwere vabatsirwa zvine chiremera. Vanoti urongwa vavanga vave nawo panguva yataenda pamhepo vanga huri wekuti vanhu vachaungana kuchegutu nechipiri manheru vachiita munamato uye vanotarisirwa kuzoti nechitatu Dr. Bonde voradzikwa kumarinda eGlen Forest muHarare. Dr. Bonde vasiya mwanakomana mumwe chete. Vanhu vakaungana kwakare kuchegutu. Ngatinzwe vafambirai vachitsanangura.
Dr. Rutendo Bonde vanga vari mutungamiri womusangano wedu kubva mugore ra2011 kusvika mugore ra2016. Tinotenda zvikuru nebasa ravakatibatira nekuona kuti mabasa edu nezvimwe zvese zvatinoita zvaenderera mberi nekusimbisa musangano wedu. Asi ivo Dr. Bonde vanga vane nguva refu vasiri kunzwa zvakanaka. Saka ndizvo zvinova zvazokonzera kushaya kwavo.
Vanga vachinyanyosimbirwa nei?
Hatikwanisi kuti tinge tizotaura nezvinenge zvichinzwa vanhu, asi chiripoyo ndechekuti vanga vane nguva refu vasiri kunzwa zvakanaka.
Chii chamungataurira vana veZimbabwe chinganyourangarirwa nevana veZimbabwe pamusoro pemabasa aDr. Bonde?
Dr. Bonde vakanga vari nyanzvi yenyaya dzekodzero dzevanhu nezveutano. Vakashanda nemacommunities akawanda kuti vakwanise kubudirira uye nekuti vakwanise kusangana nezvirwere zvakawanda vachikwanisa kuziva kuti zvinomanejwa sei. Zvakaita sekukurudzira vanhu kuti vaende kunovhenekwa manyaya dzeHIV and AIDS, vaende vanovhenekwa panyaya dzecervical cancer, uye kukurudzira hurumende kuti inge ichiisa mari zhinji muzvirongwa zveyeutsi kuti vanhu vakwanise kubatsirika muZimbabwe.
Saka vakashaya riini uye vakashayira kupi?
Vari kunzi vashaya kuseni kwanhasi uye kuchegutu.
Pane urongwa here hwati hwavepo hwekuti veruzhinji vangateverawo?
Zviri kunzi vachange vari kuitawo sevhisi nechipiri manheru kuchegutu ikoko, asi zvinotarisirwa izvo kuti zvikaita sekurongwa kwazvakaita vachange vachizovigawo Glen Forest nechitatu muHarare.
Vasiya mhuri yakadii?
Vanga vane mwamukomana.
Imiwo sesangano mune zvamuri kuitawo here kurangarira Dr. Bonde?
Sezvinhu zvatanzwawo nhasi takatisati tagara pasi kuti tione kuti tingadii semusangano, asi tinokurudzirawo vana chiremba nevamwe vese vavakamboshanda navo kuti vaende vanobata nevamwe tipe umwe wedu sapoti piwa nguva yake yekupedzisira.
Vanga vari mukuru wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vaCalvin Fambirai vari parunare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. Musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana muAfghanistan kunonzi kwakonzera kukuwadzwa kwevanhu vanosvika zviuru zviviri nemazana matatu, kusanganisirawo kufa kwevanhu chiuru nemazana matatu ane vanhu gumi nevanomwe mukati memwedzi wapera mukurwisana kwemauto anotsigira hurumende nevapanduki vechitaliban. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vazivisa nhasi kuti America yaneta neMexico, vachiti iri kushungurudza America nekusamisa kwayo kuwanda kwevanhu vanobva kuCentral America vachitsvaga upoteri muAmerica. Zvino tomboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo, chatinopiwa naMike Hove weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki, chandinokupakurirai svondorega-rega. Ini ndini Mike Hove, nhasi muchirongwa tirikukurukura nemutauriri webato reZapu vaIphithilwe Maphosa, tichikurukura pamusoro peupenyu hwavaDumiso Tavengwa, avo vakashaya mavhiki maviri apfuura. Ngatichiendei kuna vaMaphosa kuitira kutiwe zvizhinji. VaMaphosa, ndinomukamuchirai muchirongwa, makadii?
Kwazwai, tinotenda kugamuchira muchirongwa. Tinofara kana muchifaro.
Aiwa, tiri kufara asi pamwe chete zvekare tiri kuchema. Senyika tarasikirwa negama, ndoziva kuti nemiwo futi muri kuchema, saka ndoti nematambudziko.
Aiwa, akaonekwa.
VaMaphosa, nyaya iri mugango, mainzwa tiudzeiwo maonero enyu.
VaTavengwa, tiri kuvaona vari vechidiki. In his early 20s, vachisiya zvese kusanganisira uchaya hwavo, vachitanga kurwira kodzero dzevanhu, especially vanhu vatema emuZimbabwe, vanhu vatema emuAfrica, Southern Africa kunyanya. Tikuvaona vachisiya basa rakanaka zvikuru, vakatanga vari mudzidzisi vakazoshanda mumabhengu, asi vakasiya zvese izvo kuti vave part of the struggle yokuimanzipeta munhu mutema. Tikuvaona zvakare ari wechidiki anotungamirira an army, Zimbabwe People's Revolutionary Army, apo vanga vari mukuru weintelligence weZipa. Toti fast forward toya kuIndependent Zimbabwe, mazuva avo ekupedzisira kunyanya, tavatanga tivaona vachifamba zvakanyanya nedonzo rokukurudzira kana kuti kusimudzira vechidiki kuti vakwanise kuti participate nezvemadevelopment enyika yavo, development yevechidiki nevanhu vese zvavo. Tiri kuvaona vachishanda zvakanyanya nevechidiki kana nenondri umwe wavo wevechidiki vakashanda navaTavengwa uye akabhenefita mumembership yavo. Izvo zvinooneka zvakanyanya nedonzo ravakatora vakakurudzira bato ravo. Apo tiri kuona vechidiki vakawanda vachipinda mumapositions ekutungamirira Zapu. Tovaona zvakare vachisacrifisa kuti vasakondese ivo pamaelections akapfuura, vachitsigira umwe wevechidiki vangachikondesa mapresidential elections. Saka ndimunhu anga ane chido chokuti vevechidiki vabude mumashells avari vati take up leadership and development role inova iri kushayikwa munyika munomu.
Manyatsozeya zvakanaka nyaya yekuti vaTavengwa vanga vachitsigira notion yokuti vechidiki vatange kutonha matanho eutungamiri. matano ava tabengwa makamata mirasei seumo chidiki anoze anyaze zwe matongiro enyika
idano rataka taura nezwaro pavaka suggesta ku national executive ya bato tukavata deliberate on it taka batana chese national executive taka rifarira takari hatina maregret idano irorero
chindu zaiwoka nema onrenyu isu sewe chidiki pa tino tarisa upenyu wa karara mwana vata wabengwa chiri po chikuru sa chamungati tinofanira kudzidza
kuzvinemipisa ndoti dzakanyanya dzakanyanya kudzidza kwavari vadzavenga munhu anga akazvinemipisa munhu anga ane rukudzo zvakare vanga vachikoshesa ndichinonzi upenyu upenyu hwemunhu chinhu changa chakakosha zvakanyanya kwavari
aiwa vamaposa tinotenda zvikuru tasvika kumagume chirongwa chedu chanhasi petai chirongwa nekukanda mazwi maviri matatu kune mhuri yavadhavengwa
kumhuri yekwadhavengwa kunyanya imamu makumalo tinochema navo asi tinoda zvakare kuvatenda nekumbotikwereta murume wavo uye vasinambonyanyopedza nguva naye sezvinofanira kuita vanhu vakaroorana kuvana zvakare vekwadhavengwa tinotema navo zvakare tichivatenda nekumbotikwereta baba vavo pane vamwe venzapo vanotoziva vadhavengwa kuti vakatosenda taimu yakawanda navadhavengwa kupfuura vana vavo asi ndotogona ngotenda chete hapana zvimwe zvatingaita kuti vongovatenda kuti takasheya
aiwa takunzwa zvakanaka vaipitsule maposa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa
ndinotenda mukomanai
muhuri yezimbabwe nguva ndiyo yadyanana ngatisanganei padande mutande apo patwitter uyezve nepainstagram @bigmike3bigmyke3 ndiyo username yangu kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure pazvirongwa zvedu zvevechidiki munokwanisa kundinyorera ipapo zvekare bigmyke3 tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika anokuonekai nemufaro ndini wenyu Mike Hove bye.
Tinotenda zvikuru Big Mike iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvechitendero.
Jesu simba rangu muri simba
rangu muri simba rangu munondipa simba.
Vatereri ndinokuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande. Chiri kubvunza vafundisi vakasiyana-siyana kuti kana vakabvunzwa kusarudza vhesi kana kuti ndimba imwe chete mubhaibheri vanosarudza ipi. Nhasi tabata zvekare Evangelist Ivan Nyatanga veSeventh Day Adventist Church muHarare. Tikaita mubvunzo uyu kwavari.
Ndida kutenda iwawande nemubvunzo wakanaka kudai asi ndakaomerwa. Ndinofarira scripture yese asi nhasi uno ndichataura pamusoro pevhesi rimwe chete rinongondikomborera muupenyu hwangu nezvikonzero sei ndichirida. Rinonzi iro zvakazarirwa chapter 4:11. Regai ndiiverenge panapa. Inoti izvo, makafanira kuudzwa Jehovha nekupuwa mbiri nekuti ndimi makasika zvinhu zvose. Zvakavapo nekuda kwenyu zvakasikwa. Apa Johani ari pachitsuwa chePatmos anoratidzwawo sangano rekudenga richinamata Mwari. Ngirozi nevariko vasina kumbopinda muchitema. Chandofarira pavhesi rinondidzidzisa zvakawanda kuti Mwari anonamatwa sei nengirozi.
Vhesi kana kuti ndima yamataura iyi, sei maisarudza iyoyi? Sei muchidaro pamusoro pendima iyi?
Inondidzidzisa munozva wakabatanidza mavhesi zvinonzi kuda kunyinga kuti pano pasi sezvakunoitwa kudenga. Indodawo kunamata Mwari nenzira inogamuchirika pari. Saka muvhesi iri ndinoona zvikonzero zvekunamatwa nevakuru vari kudenga vachiti ndima akasika. Chikonzero chekuti Mwari anamatwa ndechekuti ndiye musiki. Handisi kuona chikonzero chekuti Mwari anamatwa nekuti anopa inonzi prosperity kana kuti anopa zvinhu sezvimwe zvatiri kuona pano pasi. Kana ndiri murombo kana mupfumi zvangonzi chete namata Mwari nekuti ndiye akasika. Saka zvinondikomborerawo kana ndisinawo chandinacho Mwari anondigamuchira ende handi grade kunza hauna zvaunazvo kana kuti wanazvo ndovanonziwa namati watumwa kudenga nongo muti ndima akasika saka munofana kuona namati waizvozvo
vanhu vano tora chii chinowanikwa nevanhu muvhesi kana kuti ndima yamataura iyi
chinobatsira wahwandi ndechekuti izvo mazuva anaya zvikonzero zviri kutaurwa nayo vakasiyana siyana pakunamata zvimwe zvacho hazviwanikwe kudenga for example ndakupa inonzi prosperity gospel ndeyekuti kana munhu uri murombo unonzi wakatukwa namwari saka taakugejana pamusaka nekuti unei asi apa pari kunzi reason yekunamata mwari ndeyekuti ndiye akasika testi akasikwa tiri zvisikwa zvake saka zvinokurudzira munhu wese kuti let's have the right reason yekunamata mwari mamwe mareasons atiri kuwana hataawani mudenga munonamatwa mwari nevaka vatsvine kudarika izvi uyezve chechipiri ndechongoti izvo hapana inonzi creature worship kuti chisikwa chiri kunamata chimwe chisikwa zvisikwa zvese kudenga zviri kunamata musiki saka chinonzi creature worship ina handinamati umwe munhu nekuti anonamatwa ndimwari saka zvinondibetserawo kuti ndive mugwara imwe chete nevari kumusoro kudenga vanonamata mwari vasina kumbopinda muzvitema sezvo
mubasa renyu ramunoita iri munoona sekuti vhesi kana kuti ndima inonyanya kutaurwa nezvayo ndeipi
mukuti pane vamwe vanokataura masoko avanoparidza here kana kuti
takakura taiti kwanzi kura ndiziwa tichimemoraiza mavhesi akawanda zvikuru Jehovha ndiye mufudzi wangu mavhesi akati asaiwawo mapisarima ndiri kubvunza mubvunzo wangu ndiwekuti mubasa renyu ramuri kuita iri mavhesi anonyanyonzwikwa kana kuti anonyatsorerukira vanhu kurangarira ndaapi
very good ndida kuti izvo maexperience anowira vanhu akasiyana siyana saka vhesi rinonyanya kubatwa nemunhu rinoenderana neexperience yake umwe anenge achitya ane zviri kumudeta muupenyu pane vhesi rinogona Isaiah 41 vhesi 10 rinonzi usatye nekuti ndinewe ndiri mwari wako saka ari musituation yezvinhu zvinotyisa iroro vhesi ranamira kwaari anenge ari munharawo achishaya Jehovha ndiye mufudzi wangu anondisesedza pamafuro manyoro zvinoaiwa akadaro
muri kuti imimi zvinotaurwa nebhaibheri zvinobata munhu wese panguva yese mumatambudziko ese mutarisiro dzese ndizvo zvatinotarisira mubhaibheri
yes nekuti zvese zvinotiwira pane riro pasi nemasituation yandosangana nawo mwari ane shoko rakataura pamusoro pemasituation ese atinawo for example panonzi ndini mwari wechirikadzi nenherera munhu kana atori chirikadzi pane zvinotaurwa namwari pamusoro pechirikadzi kana munhu ari kurwara zvinonzi ndini Jehovha ndinorapa zvirwere zvako zvese situation dzinotiwira dzese dziri covered bhaibheri rakatikwanira seshoko ramwari
nemashoko iwayo anobva kuna evangelist Ivan Nyatanga veSeventh Day Adventist Church muHarare ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ivai nesu zvekare svondo rinouya apo titakuunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero
tinotenda Tanonoka munhau dzemitambo chikwata chemawarriors nezuro chakarova Comoros 2-0 mutambo wekosafa quarter final zvibodzwa zvemawarriors zvakabva kuna Ivan Zirusike nakama Billiard Zimbabwe yave kutarisirwa kusangana neLesotho musemi final mumitambo yeCastolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi Chapungu 1 Tero 1 Caps United 1 Chicken Inn 3 Highlanders 2 ZPC Kariba 0 Triangle United 2 Mushowani Stars 1 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi mamwe masangano evarayiridzi ozivisa kuti nhengo dzavo dziri kutanga kurangwa mabasa kutanga mangwana dzichida kuti hurumende itarisise mihoro yadzo Chiremba vane mukurumbira mukurwira kodzero dzevanhu Dr. Rutendo Bonde vanoshaya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika indimi Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 2 kumpandula 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sifuna imali yethu ngedola ele America ngoba ngebondi akusahambelani izinto ziphela nsuku zonke imali abasinika yona akusahambelani.
Ababalisi bathi bazaqala ukukhalala umsebenzi kusasa bekhonona ngokuthi iholo labo lincane njalo besithi kumele baholiswe ngedola leMelika.
Ngabe kucatshangwa ukuthi kube nomgwaqo ongabizwa ngegama lakhe, lokho ngakubuye kuvela ezakhamizini esithi ngesilungu ngama-request for ukubona ubabudabenga.
Umeya ngobulawayo uthi umasipala wakhe uzahlonipha uDumiso Dabengwa iloba ngayiphi indlela efunwa nguZulu. Ngokunjalo uthi abantu kumele baze phambili lemibono yabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababalisi bathi bazaqala ukukhalala umsebenzi kusasa bekhonana phezu kweholo labo abathi liphansi kakhulu njalo besithi kumele baholiswe ngedola leMelika. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe le-Progressive Teachers Union of Zimbabwe zithi ababalisi kabasenelisi ukuphila ngengcosana abayiholayo. Zithi njalo okwenza umumo ube mubi kakhulu ukuthi ababalisi baholiswa ngemali yeZimbabwe yona eqhubeka igugudeka njalo nje. Sixoxele umsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ezansi yemandebeleni uNkosazana Melissa Chingwanangwana wachasisa okunengi.
I-programme yethu isiqala kusasa up to Wednesday, yi-school shut down lapho esizathalala khona ukuya emsebenzini until ama-employers ethu ehlale lathi phansi sikhulumisane ukuthi i-way forward ukuthi senze njani besinike imali yethu e-equivalent to ama-current rates.
Lifuna ngedola leMelika leyo mali kumbe ngebhondi kumbe kalikhethi ingqe ihambelana le rate ekhona.
Sifuna imali yethu ngedola eleAmerica ngoba ngebhondi akusahambelani izinto ziphela nsuku zonke imali abasinika yona akusahambelani. Engasiphezela iwo ayisoziyenelisa ukuthi sikwanise ukuthenga ngayo ngoba ama-prices akhwela every single day. Kunje i-transport ikhwelile kodwa thina esifundisa kuma-rural areas kumele si-reporte for duty kodwa imali yangikhona ihambelani. Yonke indawo sokuchajwa ngama-US dollars kumbe ngenye i-forex or ama-rands and imali yethu esiyiholayo akuhambelani. So thina sifuna employer wethu asinike imali yethu i-US dollars.
Ungasipha nje umzekeliso utsho ukubana umbaliso osebenza emakhaya udinga malini ukuze ayefika khona ngale lapho afundisa khona lendleko zakhe zonke kanti njalo lokuthi uhola malini.
Ngizanika umzekeliso ngombalisi ofundisa endaweni zesigodini eMawareni. I-transport kathesi one way trip ukusuka e-town usiya eMawareni yi-10 bond and uzibuyele futhi town ngeyi 10 bond then ufika lapho yehlela khona ungena phakathi futhi emakhaya uyabhadala enye futhi 10 bond ukuthi uziyefika ku station sakho so it means nge journey A1 ukuthi uziyefika emsebenzini uyabhadala 20 bond and then isalary ka teacher ilama deductions amaningi labo medical aid ulama funeral policies and then ekugcineni ngase kuphithiwe konke lokho uyathola ukuthi umuntu uthola net salary engafika ku 300 bond and from that 300 bond ama teachers amaningi nxa ngikhangela abalazili babhadala irent imali irent isuka khona pha and irent nowadays akusela malandlords athatha ibond bathatha imali zabo ngama US dollars so kumele uhambe uyetshintsha imali naleyana into US dollars and irate eyama US dollars khathesi i 10 US dollars umuntu uzamnika 77 bond uzithole i 10 US dollars kutsho ukuthi ama teachers afundise emakhaya uzaba nzima sibili ukuthi bekwanise ukubhadala irenti eqede khona behambe yethenga le grocery ukuthi adle abhadale le school fees ezabantwana ezikhwelileyo futhi starting ngemonth ka May.
Silongo Nkosazana Melissa Chingwanangwana ongumsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe eMatabeleland South. Ugatsha olumela izisebenzi zikahulumende olwe Apex Council luthi luzahlangana leziphathamandla zikahulumende ngolwesithathu bekhulumisana ngodaba lweholo lolu. Udokotela obelodumo eZimbabwe esaziwa njalo ngokulwela amalungelo oluntu uRutendo Bonde kasekho. Inhlanganiso eyake yakhokhelwa ngudokotela Bonde eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ithi uBonde ubhubhe namhla ngemva kokugula okwesikhathi eside. Inhlanganiso zabodokotela ezichiyeneyo zithi ilizwe lilahlekelwe kakhulu njalo zithi zikhala ndawonye lomdeni wakoBonde. Uzabekwa emathuneni eGlen Forest eHarare ngolwesithathu. Lathi khonapha kumsakazo weStudio 7 besivame ukukhuluma loDokotela Bonde kakhulu emoyeni ngendaba zempilakahle. Ngokunjalo sithi makalale ngokuthula. Umasipala wakoBulawayo uthi uzahlonipha umuyi uMnumzana Dumiso Dabengwa yiloba ngayiphi indlela efunwa izakhamizi. UDabengwa ubhubhe kumaviki amabili edluleyo wabekwa eNtabazinduna izolo. Bakhona abathi kumele aphiwe inhlonipho efana leyaphiwa uMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo yena owabazelwa inkalakata yesithombe esitholakala esitaladeni esibizwa ngegama lakhe koBulawayo. Igcekele ndizamtshina elikuleli dolobho libizwa njalo ngegama likaNkomo. Ngaleyo ndlela abanye bathi uManspala kumele enzele uDabengwa okufanayo ukuze abantu bahlale bemkhumbula njengeqhawe lamaqhawe. Sixoxe lo meya wakoBulawayo uMnumzana Solomon Mguni.
Uba uDabengwa ukudlula kwakhe emhlabeni kusizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba yananzelela ukuthi ngumuntu owa isikhathi sakhe eside kakhulu elwela inkululeko yeZimbabwe elwela ukuthi mina lawe sithole ukukhululeka lokuzibusa. NjengoBulawayo uzakhumbula ukuthi le ndaba yamanzi ukuletha amanzi kuZambezi iqaliswe ngoba uDabengwa under iMatabeleland Water Trust. So njengoBulawayo sikhala kanye nemuya koDabengwa sithi hhayi ngabaduduzeke ngokuthi uthi umsebenzi omkhulu ekhangela ukuthi lanxa ukulumele sechethe noluhlelo lokuleta amanzi ezaphezulu obulawayo futhi ngaba yaphumelele loluhlelo ukwenzela ukuthi lapha khona akale ngokuthula
njengomunicipala wakobulawayo lizamkhumbula ngani njalo libuye limhloniphe njani
kunengi esicabangayo kodwa phela angeke sicabangele ubulawayo wonke ngoba phela udabengwa ubengo womuntu wonke kobulawayo so sithi thina imiqondo kayibuye from izakhamizi basitshele ukuthi bona bacabangani ngabe kucatshangwa ukuthi kube lomgwaqo ongabizwa ngegama lakhe lokho kakubuye kuvela ezakhamizini esithi ngesilungu ngama-request for ukubona ubaba uDabengwa into engakhuluma le-foundation i-Dr. Dumiso Dabengwa Foundation sikhangele ukuthi bebhikazakwenza i-museum yokuthi lalabo bazabuya ngemva kwethu babone imbali ekaDabengwa ekulwela ilizwe ekulwela ukuletha amanzi akazambezi kobulawayo
abangathanda ukuletha imbono yabo ngendlela elingamhlonipha ngayo bayiletha ngaphi
bababhalele umabhalani wedolobho esingathi uTown Clerk ukuze kususwe ikansili kubonakale ukuthi isiphi isithuso esingamnikeza sona
Umnumzana Solomon Mguni ngumeya wakobulawayo sixoxela ekhona le kontuthu ziyathunqa singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike
ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ningumike wobe Namhla kuhlelo silo umnumzana Reinhard Ncube yena ongomunye wabatsha olwela ilungelo loluntu njalo ubencintisa kukhetho lokudinga ilunga lethu lephalamende olwayenzakala ngomnyaka odlule ezimele yedwa sixoxa ngembali kababa uDumiso Dabengwa yena owasishiya ngomhlaka 23 Mkwenkwezi singakahambi kude wothi sidedele kancane emva sikhumbula impilo kababa uDabengwa nansi ingoma yahlabelwa liqembu elezaphu LMG bathi emoyeni kwakubuhlungu Ingoma leqembu ele Zaphu LMG bathi emoyeni kwakubuhlungu. Mthwakazo muhle asihambeni siyoxoxa lo mnumzana uReinhard Ncube sizwe umbono wakhe mayelana lo dabo olukhona egudwini. Ncube ngiyakwamukela kuhlelo unjani bhutwami?
Ngiyaphila baba mayekhi ngiyabonga kakhulu ukuba kuhlelo ngene.
Umbuzo wami wokuqala kuwe Reinhard awungitsheleke mnumzana njengomuntu ongisakhulayo laye okwezombusazwe yini umbono wakho mayelana ngembali eyashiwa ngubaba uDabengwa?
Into engingaqala ngokuyisho ukuthi ubaba omunye uDabengwa ube ngubaba oqotho ngathi ubaba olesifiso esihle ngelizwe lakhe langabantwana bakhe abajiye eZimbabwe ngumuntu esingathi ngasesikhanyele kulaba ababeli nkululeko abadala ababeli nkululeko yethu nguye odesesile omkhulu engathi ongulida ongumkhokheli engathi oqotho osesile adesesile esifinayo
Nga sesixoxisana ngezombusazwe sibone ubaba uDabengwa esesithi akasafuni ukungena kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka odlule yena waze waqhubekela phambili enikeza usekelo lwakhe kumnumzana uNelson Chamisa ngenxa yokuthi yena ubaba uDabengwa wayebona kuqakathekile ukuthi abatsha bathole inkundla zobukhokheli esithi abatsha bazaletha imicabango yeTNA ngesingizi bathi ama-fresh ideas yini umbono wakho mayelana ngesinqumo esathathwa ngomoya ubaba uDabengwa
Ya imengayisho ukuthi babudabenga ubehlala ekhangelele impumelelo yelizwe hayi isikhwama sakhe hayi isifiso sakhe ngemuli yakhe kodwa ngumuntu obekhangeleke ingqubekela phambili enhle elizwe ebekhangelele ukuthi wonke umuntu ophila kule lizwe ephile esizwa engumuntu okhululiwe ekhululwe lekudikekela iphovathi esiphila kuye kade khangekise simkhangele kuqala esesifika ebandleni lwe-ZANU-P f esesifika naye sesifika sebalekele i-corruption esephika sephikisana nakhona ekuyana kuyeke ukuthi ngumuntu obenesindi asonto elula kwasikhazele umbutho wezimbabwe asentoeliba nje ukuhlubuka kwe-ZANU-P F ethina suphilisana nalokho abakwenzayo nokubulalana kwelizwe. So ngathi ukumbona esekela umnumzane Samisa kithi kuyinto enhle njalo eziveza umuntu oqoqo, umuntu elenjongo ezinhle.
Ubona ngani thina njengentsha kumele sifunde izinto ezinjalo?
Okay, into ebengitsho ukuthi isifundo esisitshiwo ngubaba uDabengwa to the country, to every young person elizweni ukuthi abantu abasha sibe patriotic. uDabengwa was not only a father but ube ngu-son of the soil, umntwana welizwe. So ufundisa wonke umuntu omusha ukuthi oba ngumntwana welizwe ulwele inkululeko yelizwe, ulwele ukuthi ilizwe libe ngcono.
Uhlelo unikeza imuli kababa uDabengwa njalo ilizwe leZimbabwe amazwi enkuthazo.
Into engingayitsho yukuthi imuli yakobaba uDabengwa ayisiyede lahlekeleyo lathi njengentsha, njengelizwe lonke, njengeZimbabwe yonke jikelele silahlekele liqhawe. Ngisithi liduduzeke, inkosi ibe lani, akusonto elula, sikhala ndawonye, sikhala sililizwe.
Hayi, siyabonga kakhulu Reinhard ngokungena kuhlelo.
Siyabonga kakhulu mbaba Mike, thank you very much.
Isikhathi du mthwakazi omuhle lapha besixoxa lomnumzana Reinhard Ncube. Isikhathi yiso esingasavumi mthwakazi omuhle, silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3 BigMike3 yona username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathalane ngabatsha elizweni. Kwanele kwalamhla olevalisayo, igama lami nguMike Hobe, mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga Mike. Okwamanje singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silo Gibbs Dube.
Zingana masiko
wenziwe manje
lo baba mkhulu babe lobola.
Lingali njani izulukani daba laphela ikhona endaweni zonke ke zomhlaba. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lenduna uMathema. UMathema ke ukhona ngale ke enqameni esabelweni seMatherland South. Sixoxa loMathema lapha ngezamasiko esintu. Khonapho ke nxa lisemahofisi nenu iwapha amasiko eliwakhuthazayo.
Amasiko isiko antakula elingathiwa eceleni nxa kulisiko elihle. Lonke kuyadingakala ukuthi lonke nxa lilisiko elihle libekwe njalo ligcinwe or lilondolozwe noma nguyiphi umuntu oyabe ngaleso sigaba.
Singathi wena osowakhuthazayo kwini okubili nje okulisiko sibelokuzwana?
Olisiko sibili sile ndawo, I think ngaba involved endaweni ekulwa kakhulu endaweni engilele okwakusuka khona abanye abantu bevela kwezinye iy'gaba bethi bayagezela khona. Ngahlangana labo mina saqondana sibili, salwa kakhulu labona eoreka labona eyaruwata. I think you know i-former Central ZANU-P F committee member. We fought battles together. Nababisela kwe-TRL ngoba babuyela, sabawisela ngilaba namadakala amanye okuthiwa ngezibra. Angazibona babezwe ngobani ukuthi kule nto enjalo labo. Sahlangana komasuku khonale. Mina ngangitshele ngumasuku umdala umalangileti ukuthi kuzabe kula bantu ababuyayo khonaphana. Sazama ukuthi sikhulumisana namapolisa, kwakukhanya amapolisa abantu banganakangani bazi sapho. Sasesihlala sahlangana labo kodwa sababisela ukuthi kababuyele. Asifuni ukuthi kwenzakale into enjalo emjikelezi. Angami umasuku ukumncedisa. Samncedisa khona. I think ukokhani ngamuzi labo loko enjelele ukuthi waye umakhelwana wami njalo lokuzalana thize laye umasuku. So into eziningi wayeyintshela nxa kudinge ukuthi athi hhayi fika lapha ngikhaya kuzaba kule nto enje ngoba bona base bengifonike. So laye wasesiba nethuba lokuthi angivolazi. So ngahamba ngimva into enguye kwesakhe isigaba yikho wakusinika amandla ukuthi sikhulume ngezinto ezinjalo.
Kuze ubuya ke okunye sesingathi ke ubaba uMathema soke wabona ukuthi lapha sibili isiko lizamele futhi Uyo wangona kuyini mathe?
Ule Matabeleland North, ule Matabeleland South. Matabeleland South, ngathi thina vele sizila ngolesithathu. Akula muntu okufanele ukuthi ngalelo langa abonakale esenza into ekhathele nento zemasimini ikakhulu ezinjene zokulima. Nakhonokho-ke singamanye amacala esiwathonisayo. Kodwa akithi vele-ke akula muntu ophambukayo avelini ngolesithathu. Bayalihlonipha abantu ilanga lelo kuyafana nabama-churchi. Abamapolitiki abahlonipha lelo langa kunamuntu othi ngolwesithathu abonakale lima
wavela ngapolwesithathu lelo.
Olwesithathu lo nxa besitsho bathi yena kwaba lilizwi elaphuma kudala, I think indlela elayisakhuluma yakukhupha lelo lizwi ukuthi ngolwesithathu awufana uphathe ezomsebenzi nalo ukuphumula. Ingabi enorth, enorth kule ndawo kulabanye abazila ngolwesithathu kodwa abaningi bazili lwesine.
So khonokho ngiyakukhuthaza kakhulu,
ungazi ukuthi uyazofika ngesigaba ngoba abanye ingxenye uyathola ukuthi wonke aye ngale bazizila ngolwesine but ngolwesithathu besebenza.
Awubonaile
anti yayiphuma emadake kakhulu, amadake antingekamzizisa ukuthi ngithini
emadale kumbe kuthiwa emadale
emadakeni emadakeni
yini lokho
lapho izindawo lezo kuyabe kucelwa khona izulu. Imithetho leyo yayikhutshwa ngamahosana. Ukuthi nje so okunye lokozinto i-church sengani siyakuthatha. And uyabona ukuthi thina bekuvele ukuthi kungakhwama kungomi bomi abantu bebephuma bayegangeni bayezingelela izulu.
Kunjalo.
And belisina futhi izulu azange ngeliyekele. Kuyenziwa khona kodwa-ke kathesi lokho kungani ukuthi lisikwanyana elanganeni labantu phakathi abantu bakubalekile basebayacatha ema-church.
Hayi olamhla simalapha zulukandaba kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Olivalelisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
kandele ezinye ziyawagcina masiko.
Sibonge ke uGibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo la kubalaleli lababukeli ukwamukelwa lapha ekhaya.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngiphethe indaba engathi umkhuleko obuzwelwa nguNkulunkulu esithola encwadini yesililo sikaJeremiya isasihluko nesesihlanu. Sizabala amavesi amalithwane nje, sizabala ivesi lika-1-4 dale-ke ku-19 kusiya ku-21. Kufundeka kanje: khumbula Jehova esehlelwe yikho, bheka ubone ihlazo lethu, ifa lethu seliphendulelwe abafokazi, nezindlu zethu kwabezizwe, zizintandane asinababa, omame banjengabafelokazi. Amanzi ethu siyawaphuza ngemali, izinkuni zethu ziza ngentengo. Verse 19. Wena Jehova umiphakade, isihlalo sakho sobukhosi khona ezukulwaneni ngezukulwane, usikhohlelwani kuze kube phakade, usishiye izinsuku eziningi na? Sibuyisele kuwe Jehova, siyakubuya. Yenza izinsuku zethu zibe zintsha njengasenduku. Ilizwi lapha zihlobo zami ezithandekileyo zikhuluma ngokuhlupheka kwabantu nokuthembeka kukaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu uyasibona xa sikhala ngalokho okusehlelayo. Uthi uJeremiya, ifa lethu konke okuligugu kithi sekudliwa ngabanye abantu, izindlu zethu, le mihlaba yethu, amasimu ethu nabo konke esilabo kusengokwethu ngabanye abantu. Usifananisa lezintandane ezingelabo yize, uthi omama sebefana labafelokazi. Impilo yentandane, impilo yomfelokazi, impilo yomuntu ongelayise, impilo elikhuni enzima kakhulu. Aze atsho lokutsho ukuthi amanzi ethu siyawaphuza ngemali. Lokho-ke akudingi ngazelo ngobana siyazi ukubana laba esihlala khona amanzi ayathengwa, ingabe avela kuNkulunkulu kumbe lapha emadolobheni kumbe kungabi amanzi ayathengwa. Izinkuni zethu ziza ngentengo lazo siyadubeka siswela amagesi xa sikhangele nje kuleli lizwe kulezi nsuku kukhanya amagesi ayizwe inkuni zethu abuya ngentengo ephezulu futhi engekho abantu badubekile abantu badutywa izinto eziningi kodwa uNkulunkulu uthi phambi kwabo bonke lokhu ngikhona mina ngoba nanxa sekunzima sekunje singena ebunzimeni bomhlaba lesiphila kuwo abantu babaze batsho bathi uNkulunkulu sesikhohliwe kuyaze kube nini sidubeka kangaka sizakwenzani ngempilo zethu lezi ezilukhuni kangaka kodwa buyathi uJeremiya isihlalo sikaNkulunkulu sikhona ezulwane ngezulwane kasipheli umusa nothando kukaNkulunkulu uhlala kuze kube kunaphakade athi uJeremiya uNkulunkulu sibuyisele kuwe siyakubuya laba abalenhliziyo ezivumayo bayakwazi ukuthi banze badube ungakanani bazibone ubuntandane bazibone ukuswela ingabe yini abayiswelayo bayakwazi ukuthi uNkulunkulu bangambiza athi buya nini kimbantu abami uza kusamukela nenhlupho zethu uNkulunkulu angasikhohlwa uNkulunkulu asinike amandla uNkulunkulu asenze siphile impilo asidalela yona ngoba kuthi lapho ekugcineni sifisa inhlalo yensuku zethu ezedluleyo khathesi impilo elikhulu kuleli lizwe sicela ubana uNkulunkulu angaze asikhohlwa angasithiyi angasifulateli kodwa nathi kusamele sibize igama lakhe simtshele ukudubeka kwethu njengezintandane bazalwana abathandekayo ithemba lalihlale kithi ubunzima bedlula umusa kaNkulunkulu kawedluli
kuyiphethe mfundisi
asikhuleke baba thixo obunjalo izolo nanamhlanje naphakade uyayazi impilo yethu uyakwazi ukuswela kwethu uyakwazi ukudubeka kwethu uyazazi izoloyiso zethu sicela ukubana izifiso lezo zigcwaliseke xa sikhona phambi kobuso bakho uNkulunkulu okuthula ahlale lathi ngamonye ngamonye sikela manje uzobona phakade amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
ngiyazibongela lami lapho ke babankomo labalaleli
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla Sile temba libusisekile ngombhalo kamfundisi. Kwezemidlalo nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Iqembu leHighlanders linqobe eleZPC Kariba nge 2-0. Triangle United 2 Mushwani Stars 1. Chigenin 3, Capes United, Makepekepe 1, Chapungu 1, Tel 1, 1.
Wabutabengwa, ubudula kwa kenhlabe.
Amakoko,
amakoko, alalele, ayasale machune.
Amakoko,
amakoko, alalele, ayasale machune.
Sandal kaulong, 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 s
Black Mamba zobe kutiba uhlelo lwethu ngengoma ethi Amagugu. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ababalisi bathi bazaqala ukukhalala umsebenzi kusasa bekhonona ngokuthi iholo labo lincane njalo besithi kumele baholiswe ngedola leMelika. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.